Sarudzo dzekutsvaka humiriri vamiririri vatungamiriri vebandiko reWorld Veterans League izvarakaparurwa musangano dzapera nhasi kuno kuHICC Harare International Conference Center kwakuine musangano wemazuva matatu. Tinoda kukorokotedza utungamiriri hwamaWorld Veterans hutsva hwaiswa huchitungamirirwa naDeputy Secretary for Veterans League vaHeadman Moyo vanobva kumatebelelen North ndo vasarudzwa neutungamiriri hwamaWorld Veterans. Mutungamiriri wenyika achazodoma mupolitibru vachazova Secretary for War Veterans League chinzvimbo chisakafanobatwa navaDouglas Mahia pari zvino ndo vanga vachifambisa basa. Tinoda kukorokotedza mutungamiriri wenyika neutungamiriri hwake hwese vamunangagwa nebasa guru rabatwa nemaWar Veterans.
Zvisungo zvipi zvavabuda nazvo pamusangano uyu?
Vapa chisungo ivo chinova chisungo chakabva kuYouth League pamusangano wavo chikauya kuWomen's League pamusangano wavo nhasi chauya kubandiko remaWar Veterans pamusangano wavo chokuti mutungamiriri webato zvekare variwo munyori mukuru vamunangagwa ndo vachava kandidheti yemusangano weZANU-PF kusarudza dzatichaita muna 2023.
Pane vamwe vamugwadi vari kuti vakarwa hondo havafaniri kunge vari pasi pebato rezvematongerwo enyika sezvo vachimirira vana vese veZimbabwe. Munoti
vanotaura mashoko iwayo vanhu vasina kudzingiswa. Musangano weZANU-PF unovakwa panhovo dzamaWar Veterans vari worusununguko ndo vanhu vakaenda kunofuma bato reZANU neZAPU vakafuma varwi worusununguko vari organized under ZIPRA neZANLA. Saka naizvozvo zvinorevei kana munhu achiti vanhu vakafuma ZANU-PF varidzi vaya havafaniri kunge vachitora mativi okuti anotungamirira nyika ndiani?